yako 00 shinji kuramba umbimbindoka zvakanyanyo batiswa kwazvo nebato reZimbabwe Congress of Trade Unions kubva kuma 91 tichitsvaga kuti nzira ndeipi yatingaona kuti vanhu vazvisunungure kubva paunhapwa hwekumbunyikidzwa nehurumende nekushayiwa kodzero dzedu kunyange kodzero dzeruzhinji kana kodzero dzevashandi. Saka munguva iyoyo takatanga kuumba mapato akasiyana-siyana ana Zim Rights tirimo tichibatsirana navamwe ana NCA vachimirira kuumbwa kwebumbiro idzva nemamwe mapato emadzimai akasiyana-siyana nemamwe mapato mapoka emumanharaunda macommunity groups. Saka ipapo takafamba zvakanaka kusvikira tasvika petakati munhu wese anyunyuta, munhu wese ari kunyunyuta asi hazvigoni kuti vanhu vanyunyute vachirwa mumwe nemumwe, nekuti kana tikarwa tiri mumwe nemumwe mutasa anogona kumuka akafa mangwana. Zvoreva kuti kana ari iye tatakatarisira kuti ari kurwisa inzwi rehumbimbindoka kana kuti rehuori, zvotoreva kuti struggle iyoyo yatomboguma yatombomira. Saka takaona kuti muna 99 takazounganidza vanhu vese tambopota-pota nenyika tichinzwa vanhu vakasiyana-siyana, maveterans, vabereki, mastudents, vashandi kuti vaidei vanhu vakati tinofanira kumboita gungano rekumboungana. Izvozvo ndo zvakatiendesa mberi kusvika patiri pano taane bumbiro remutemo raakukanganiswa. Saka iko zvino vanhu zvevaa kunyunyuta mumwe nemumwe ari kunyunyuta ari kwake. Saka tirikuti isusu panoda kuti pambounganwezve gungano rinova nemunhu wese sezvotakaita muna 1999.
Vamutasa, kune vamwe vari kuti izvo musangano wamuri kuda kuronga uyu wakangofanana nemusangano wakazoita kuti izvo MDC ivepo kuburikidza navatsvangirai namuchakabvu Gibson Sibanda vakanga vari vatungamiri vezctu vakabva kuzctu vakanoumba MDC. Musangano uyu unoreva here kuti izvo hamusisina chivimbo nezviri kuitika muMDC rinova sangano rakaumbwa nevashandi?
Zvasiyana pakuti patakaita musangano wokutanga tichizoumba MDC kwanga kusina mamwe mapato akanga akawanda aimirira kodzero dzeruzhinji nezviro zveruzhinji. Taiedza kuunza multi-party democracy. Iko zvino ajenda yedu inenge yakatisiyanei mbichana nokuti yaye kuti tine vapi ndevapi varipo vari kuita nezvei, vari kumira nevanhu ndevapi, vari kubvarura bumbiro remutemo ndevapi, vari kuzviitirei. Tiri tichitovadaidzawo tichitovabvunza kuti muri kuzviitirei, tobvunzawo varipo vacho kuti makamira sei, muri kuda kumhanya nedzipi. Hationiko zvino vashandi vaine shungu dzekuda kufoma mapati rimwe bato kana kufoma bato rezvematongerwo renyika. Iko zvino hatira tapuwa mandeti iyoyo nevashandi nokuti vashandi vatori nomatambudziko avo mumaorganizations avo. And takadzidza petakafoma MDC kuti haisi dambe, hakusungomuka uchitoti vatova nepolitical party. Panoda zvinhu zvakawanda, maresources akawanda, vanhu vakawanda pasi, uyezve pane kurwiswa kwakanyanyisa. Saka pari zvino isu sevashandi tatiri kunyanya kuvavarira kuti vashandi vaone kodzero dzavo, vagari vemunyika vaone kodzero dzavo, vashandi vaone mihoro yavo yakafanira. Asi chief director vari kuti ivo ndo vari kumirira zvido zvavanhu politics, tochiva director kuti gwara rinofanira kufambwa riri kudiwa neruzhinji ndeiri.
Kune vamwewo vari kuti urongwa hwamuri kuita uhwo hunenge huri kuratidza kusava nechido kana netariro kune zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika, mungave mubato riri kutonga, mungave mumapato anopikisa. Ichokwadi here?
Kuterana pachena ndekwekuti pahurumende iri kutonga, chokwadi ndechekuti vashandi vane zvinyunyuto zvakanyanyisa. Tatadza kuwirirana zvinhu zvakawanda kumatare atinogara tichiita nyaya dzevashandi kutsvaimba taita negotiating forum. Tatoti hatichaindiko kupedza nguva. Vashandi vari kuchema, vari kumbunyikidzwa nyunyuta. Tikatarisawo kune veopposition tinoonazve kuti pane nguva rwendo rwakareba ende rwendo rwokufamba mujecha harusi nyore. Saka pane zvakaiti zvaitika zvawanda, muri kuona kupatsanurana kuri kuitika kuitika zvinhu zvakasiyana siyana zvirikuitika saka panodazve kuti tigare pasi tichiti tiri papi muri papi nevarume nevakadzi ende muri kuenda kupi vanhu daira vachiti dai maenda uku neku asi surongwa wedu dai zvaikwanisika kuti kana kunyange nehurumende itouye tete chitoida tete chitodai even kana mauto wouyawo vachitaura kuti nyaya yavo chaiyo chaiyo ndeipi zvavanotya ndezvipi zvavanodawo kuti zviitwe ndezvipi zvavari kunyunyutawo nazvo zvisiri kukwaniswa mumabharakumawo ndezvipi sungano yavanoda kuita nevanhu venyika ino ndeipi kana mahoveterans varimi tese tete tichida kuti dai munhu wese anga aripo asi munoziva kuti zvimwe zvacho hazvikwanisiki hazvo asi tiri kune chivimbo chekuti tikazvikwanisa kuita zvatakaita muna 99 ipapo ndopachabuda gwara rekuti nyika yedu inofanira kuenda kupi.